evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 22nd, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemirin.
And I'm Chris Gande.
Tonight on Diaspora Forum, we continue to look at the coronavirus pandemic and the measures being taken by countries the world over.
With the virus now having been detected in almost all the countries in the world, reaching 1,820 cases in Zimbabwe and leaving 25 people dead.
The 26 deaths, Chris, recorded so far, and the world over, 14,982,950. That's the world over with 617,415 deaths.
Yes, Jonga. Yes, labalaleli siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ke ngodaba lwe-coronavirus. Igciwane eselimemetheke umhlaba wonke jikelele. EZimbabwe sokulabantu abedlula inkulungwane 1,820. Kwafa abantu abangu 26, Jonga.
Ndizvo zvo, nasi vadi vateereri tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Hatisi kungonangana nemi muri mudiaspora chete kwete. Tiri kutarisa nezviri kuitika kumusha kuZimbabwe. Uko tinonzwa kuti vanhu vanokwana kuita 1820 kana kuti churu nemazana masere nemakumi maviri vanhu ivavo vabatwa nechirwere ichocho. Kuchiti vanhu vanokwana kuita mazana mana nemakumi masere nevasere 488 vapora kubva COVID-19. Kuitawo vanokwana kuita 26 kana kuti makumi maviri nematanhatu vashaya kubva kuchirwere ichi. Tiri kutarisawo nenyaya yekusungwa kwava Jacob Ngaruvhume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe pamwe chete nemutori wenhau Hope Uchingono vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo 187 kana section 187. Yebumbiro remutemo yekunzi vari kupfuurira vanhu kuti vange vachipandukira hurumende nezvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisawo taedzawo zvakare kuti tinge tichibata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vati vamavhinga totarisira kuti vachange vari pano pachirongwa chedu pamwe chete nerimwe gweta vari nhengo yezanu PF vasimba mavaza Simba Mavaza tinotarisira kuti vachange vari pano Dr. Simba Mavaza kuti tinge tichikurukura Chris.
Ye, Jonga, siyabonga. Ye, njengoba limzuleke uJonga, sizaphatha njalo indaba ezibhekane lekhaya okwamanje. Siyazi ukubana kukhangelelwe ukuthi kutshengiselwe abantu bangene ezitaladeni mhla ka-31 wayonale inyanga. Njalo sizakhangela ke lokubotshwa okwenziwe intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono kunye lomkhokheli webandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngaruvhume. Konke lokhu siyaxubanisa sixoxa ngakho John.
Totanga nekumbopinza muchirongwa yezvino Dr. Matthew Nyashano vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Nyashano, welcome to our show.
Thank you for having me.
Yes, thank you so much. Maybe we can start by explaining. We are seeing a spike in COVID-19 positive cases the world over after that dip in mid-June, end of May. What has triggered this rise, Dr. Nyashan?
Yes, there has been a spike world over, but each country has got its own specific causes. Probably, generally, we can actually say the spike in numbers can be attributed to how individual countries are actually controlling the virus. What are the measures put in place? To what extent are people following these measures?
Dr. Ndirikuzwa kune background noise handizvoti ndiani vangavhara vangangovhara mike yavo ndirikunzwa vangava Dr. Vusi Moses Wanda kana makavhara mike yenyu kana vari Dr. Nyashano kana vari ani tongokumbira mungovhara mike. Go ahead, Dr. Nyashano.
Yes, so I was saying it depends with the individual country the way they are handling the pandemic, and also how the different setup that support the health system are in place. We have seen some countries that are observing the lockdown or any issues around how they can manage the pandemic, having their numbers going down but still open. And we have seen some other countries and states, for example, in the United States, where there has been a difference in different states depending on what measures have been put in place and to what extent people are following these measures. So I'm really saying that it then depends with what we do. And for low and middle income countries, which involve countries like Zimbabwe, what we then see is the number going up. This could be owing to probably poor testing, or it could be owing also to new infections going up as a result of increase and poor management as well of internal structures of public health in terms of how this can be prevented from one person to another.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Nyashano. Chris, we are joined now by Dr. Vusumuzi Zwanda, who is the chairperson of African Diaspora Forum. Welcome to our show, Dr. Zwanda. We also have Dr. Masimba Mavaza, who is also waiting to join the show. He will join us very soon. But Chris, you can start the ball rolling there.
Yes, but unfortunately, I can't see Dr. Swanda. Dr. Swanda, are you there?
Dr. Swanda Oyazwa? Okay, let me maybe drop someone, and then we bring in Dr. Swanda. You can.
I think there's some technical problem right there.
Okay, so let me bring. Hello, Dr. Swanda. Okay, I was putting Zwa. All right, guys, so Dr. Mavaza. Dr. Mavaza, welcome to our show. All right, Chris, I got to go to the Kuruku and Dr. Nyashan and don't know what to say.
Dr. Nyashan, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Yes, Dr. Nyashan, what do you think about the measures that were taken recently, I think a day or so ago, by the president, Emmerson Mnangagwa? He has imposed a curfew. You think it's a good measure?
I think one of the things that I will say from a public health perspective is that a lockdown pertaining to a pandemic is a very good thing. But then it depends on the extent to which this lockdown is put in place. And also, to what extent do you have support mechanisms for people? Let me go straight away and say that the measures that have been put in place by the president of Zimbabwe are not proportional to the problems that Zimbabwe is facing at the moment. And there seems to be some political motivated aims within a public health intervention. What we are seeing is actually something else that is not going to help, per se, the halting of the coronavirus, but at times will exacerbate this with other comorbidity and co-infections. One of the things, having put such a harsh and what I will call myself in my own words, diabolic measure to try and stop a pandemic, what other measures have you put in place to promote the well-being of people? Because if you look at Zimbabwe is a low and middle income, is a low income country, which is reeling under the pressure of poverty. People live below $1 per day. And you are putting them in total lockdown. What help have you put in place to make sure that their well-being is upheld? There is nothing. It is like you are imposing a curfew, which is a replica to the colonial times, the one that Ian Smith passed during the colonial times, is not different from the one that we are seeing being passed on by a ZANU-PF administration under the pressure of some of their own political problems. But they are transferring this to a public health issue. We know that there's a public health issue, but they are trying to be robust in a way that is killing a nation does not help.
Yes, but they are arguing that the reason why they have sort of tightened the regulations is because the numbers have been spiking almost on a daily basis.
I would actually argue that. I will argue that their practice, the way in which the health system is in Zimbabwe, is the one that makes the numbers to spike like that. What we are seeing in Zimbabwe is a health system that has no policies, that has no structure, that is not manned by competent top people. What we are seeing is a health system that is dilapidated, and this is what you can see of a dilapidated health system. What will help in reducing coronavirus by closing the country from 6 a.m. to 6 a.m. the following day, from opening business from 8 a.m. to 3 p.m. All these measures are replica of a political motivated strategy which has nothing to do with controlling the virus but amassing power at the expense of an ailing nation.
Thank you so much, Dr. Nyashano. Regai tona kuti tinokwanisa here kuti pinze muchirongwa Dr. Vusumuzi Swanda. Tinzwe kuti vanokwanisa here kunge vachipinda muchirongwa. Dr. Swanda, muri kutinzwa here?
I think we have a problem with
vari kutinzwa here Dr. Swanda?
Yes, Dr. Swanda, are you there?
Ndofunga parikuita dambudziko, ndofunga parikuita dambudziko. Rega tione Dr. Mavhaza kuti vanokwanisa here kunge vachitinzwa. Dr. Mavhaza, can you hear us?
Yes, I can hear you.
Oh, thank you so much. I think today it's a bad day for us. The connection is very poor, but thank God you managed to get in. We are discussing about the rise in COVID-19 cases in Zimbabwe and the world over, and the measures taken by our COVID-19 Task Force team, the recommendations, and we also had President Emmerson Mnangagwa last night reviewing the lockdown and also imposing a 6 p.m. to 6 a.m. curfew. But there are some people who are saying that this COVID-19 doesn't warrant the involvement of the military in enforcing
What do you say? I don't think Dr. Mkwazi. Can you hear us?
Yeah, I can hear you.
Yes.
Okay. Right. I was going to say, you see, people are quite misguided and that they are misleading people by saying the measures taken are political. To start with, the curfew 6 to 6 is not for the general public. The general public are supposed to stay home throughout. But those with essential jobs, essential work, and essential shops or essential industries are the ones who are allowed to work, but their work has been limited to 8 hours instead of throughout the night. That means from 6 to 6 in the evening, it's those guys who have gone to work who are supposed to be home by 6 and no longer be moving around. Now, what is the purpose of that? By so doing, you curtail the spread of this virus. And because so far what we know and what is known is that it is spread by shaking hands, being in the same proximity, by sharing fluids, i.e. that is saliva or anything else, or if you touch your mouth, touch your nose, touch your eyes, all that would spread it. The chances of you shaking hands with others when you meet in town or brushing through the shoulders is high. We have noticed clearly that not only Zimbabwe, 98% of our third world countries, it is difficult to maintain the social distancing without enforcement by law enforcers. So when the law enforcement are called in, people are quick to think that this is a way by the government to control. Government has nothing to gain from controlling people at this stage. We are not going for elections, we are not going for anything, there's nothing to gain. But it has a duty to protect the people from the disease. People are being irresponsible. They are using their political aspirations in a way of trying to kill the nation by encouraging disobedience to these very well-purposed rules which are meant to protect us. If you look at the other countries, I'll give an example for the United Kingdom. Over 45,000 people died in the UK. If you look at that, if this was to be the case in Zimbabwe, a lot of us will be dead by now, those who are home. And look at it, 190 people, 1,900 people who are having COVID now in Zimbabwe, measuring them at a population of 14 million. That is.
I think Dr. Mavaza, phone yawe inenge ya dropa. Can we bring him back? But I saw you, Dr. Nyashanu, shaking your head. Was it in disagreement or in agreement?
In total disagreement. I don't know really what we think if we are thinking like this. This is very dangerous to the human race. One of the things that I would say is that he tries to compare what is happening in other countries with Zimbabwe. That is very dangerous. What is ZANU-PF doing to support people who they are going to detain in their homes for the next 2 months? What are they doing? Remember, these people have got other chronic conditions like hypertension, like HIV, and these people are on chronic medication, and you are not rolling out anything in terms of their welfare. This is a creation of a torture camp. ZANU-PF is creating torture camps in homes of people and bury them. If you are doing such a robust movement in public health, it should be followed by a supporting system that will uphold the well-being of people. You don't talk about the law without upholding the people's rights. People do not eat legislation. People do not eat what is happening in other countries. What we have also with our government is the problem of copying. Where somebody says, you know, if you have got that tendency, you end up copying somebody's name in an exact way. This is exactly what we are seeing with Mnangagwa. He looks at Ramaphosa. Whatever Ramaphosa does, he copies that. And the situation in South Africa and Zimbabwe are totally different. From a public health perspective, Zimbabwe doesn't warrant what ZANU-PF has done. And I will tell you one thing. What ZANU-PF has done is a true testament that they are obsessed with power grabbing and the retention of power, which is so dangerous, very dangerous indeed. We can't have a government that rolls out such types of public health measures without supporting its people. What are people going to eat? We have children who are suffering out of kwashioka at the moment. And these children are not being supported, and they are being made to be closed in the house.
Doctor, I can see Dr. Mavaza is aching to respond to that, Chris.
Yes, Dr. Mavaza, come in.
Thank you, Chris. Thank you, Moff. I do understand these emotions. Unfortunately, when you deal with people's lives, don't deal with emotions. What we are having now, the COVID virus is not a thing which everybody knows. It is new. It is a new virus, and each country is treating it as it comes. So we have to learn, and we are guided by the rules of World Health Organization. And World Health Organization had confirmed that the measures taken by Zimbabwe yesterday, they are okay, and there's nothing wrong with it. So the problem we have is to mix politics and health. We are saying, if there is a political, say you want to say it elsewhere, but not at the time of COVID. This is the time to come together as a nation and fight the disease, because people are dying. And our health system is so bad that it cannot contain a lot of people if they are to come down with COVID. So we have to do anything to save them. Even other countries, even if you say you don't have to copy, you cannot live in an island. We have to live with like in terms with others. The term human rights, the term abuse, the term whatever term you call it, we copied it from somewhere else. So by this rule of copying, if you look in what happened in other countries, I'll give you an example. In England, there was not even a hospital ready for COVID. They had to build new ones. But they've got the resources, they've got the money, they've got the funds, and they did. So in Zimbabwe, we're doing the same. If you go to Shurugi now, today, they are building a 600-bed hospital. It's now almost completed. Unfortunately, you people don't want to report it. You only report the negative. We need to look at the positives the country is doing. And we are doing the best. Again, it is not dangerous to keep people in their houses. People have been told, you go out to the nearest police station, get a letter so that you'll be allowed to move around. Go to the social welfare and get food. Food is provided. Unfortunately, we do not have resources to go and distribute in the houses, door to door. But people are asked to come and collect food if you don't have food. And again, if you know, the government has set a rule to say nobody can pay rent until the COVID is over. It was lifted last month. It was lifted last month, but it has to be put again if you...
Connection in here with the chair, is my doctor, Mavaza. I see Dr. Nyashan is going to move into the new room.
Dr. Nyashan, go ahead.
Yes. This is so surprising. This is the same rhetoric that we get from a government like ZANU PF. You know, my learned friend is talking about taking directions from the World Health Organization. You just take guidance. This guidance cannot be verified by the World Health Organization. That is totally a public health. What we need to have is an in-country guidance that is being done by our own scientists who are actually saying this is our situation and this is what we need, not that our system was actually verified by the United Nations, by the World Health Organization. More to that, you are talking of people going to the welfare. Can you tell me the welfare in Zimbabwe? What has it been managed to do? The welfare. I have been a teacher for more than 15 years in Zimbabwe. I know the social welfare does nothing more than actually instructing the people who are in dire need of full support to go back and attend schools for free. When we talk about a social service, Dr. Mavaza, we don't just instruct people or the power of the government to say that to the people, you stay in the houses without paying any rent. Those houses does not belong to ZANU-PF. They belong to people who work for them, and those people need their rent. So the government of ZANU-PF cannot instruct people to just stay without paying. What ZANU-PF is supposed to do in a pure public health support is to provide money to those people to be able to pay money to the owners of the house. This is the poor craft literacy and craft competence in ZANU-PF government that has led to the destruction of the economy. And this is how they've run down the economy. How do you instruct people not to pay rent when they are living in people's houses? What is supposed to be happening is ZANU-PF should pay those people so that they pay the owners of the house. That is the responsibility of a government. My friends, these are not emotions, but what I have is dire need for the people of Zimbabwe to survive, and having a problem of being led by a pariah government that has nothing to do with the welfare of people. This is so dangerous if you think that ZANU-PF has the right to tell people to say don't pay rent. This is the palace that has actually destroyed our economy.
Okay, let's give Dr. Mavaza a chance, please.
Babu Angushaba, this is me I really sympathize with my colleague. Listen, this is the position. The government has set aside loans to give people a grant. And people are told when this is over, when everything is back to normal, go to the bank, get the loan, and the banks are being guaranteed by the government. And this is in the process. You must bear in mind that we cannot afford to pay everybody sitting in the house. The government is giving loans to small businesses, indigenous people, as long as they prove they were running some small business, they were selling vegetables, whatever they have, they get a loan to start afresh. So we are not a big economy. We cannot do as much as you want them to do. But this is done. But what we are saying is it is irresponsible and more dangerous to say people must not be kept at home. They must go and meet wherever they want to do. They must work wherever they want to work. You cannot do that when you are a sick nation. The nation is facing a pandemic, which is worldwide, which every nation in the world is fighting to go over it. They cannot control it. It's not a sign of weakness. It's not a sign of misgovernance. And so you have to look at, is this sustainable to go and give everybody a penny? And listen, the government says if you are not able to pay your rent because you are not working, not because you have not been working all along, you are not working because of COVID, and you are not able to pay your rent, you do not have to pay your rent now. You will pay your rent when everything is sorted because the government is putting aside funds to help. And let me help you again. Social Services of Zimbabwe is quite helping. People are getting coupons. The school children are given food for free before COVID. I don't know where you are teaching, my friend, but it has nothing to do with teaching. Social service touches the fabrics of the nation, of the society. It's not only on school children. So you concentrated on school children. That was wrong. It's for every person who cannot afford, who needs social support. And then you get the social services coming in to assist. And that has been happening all along. And the social service offices are known where they are in each and every township. You go to that office, and some of them are at the council offices, so they can assist you in getting the funds. Now we've got the COVID task force for the provinces, for the nation, and for the districts. And people are urged, if you've got a problem, go to the COVID task force, which is stationed at a police station near you, and go and see the members and tell them your problem you are facing, and they'll look into how to help. We cannot help every each problem. And again, it's not ZANU-PF which is putting up these rules. It's the government. The government is not ZANU-PF, but it is the government of Zimbabwe.
Yes.
And any other party can call the government.
Christopher.
We cannot say...
Vachimbopumura vachifurama otira mafemo umbotsanangura nenzevele kuti nyaya iri kukurukura ndeipi.
Yes, sure, Jonga. Yes, balaleli ya iyachipa lapho inkundla yethu xoxa lapha lo Dr. Nyashanu lo Dr. Mavaza lapha bakhuluma bona ngodaba lokubana uDr. Mavaza uthi yena i-social welfare ikhona iyaphathisa abantu ngalesi sikhathi se-COVID-19. Kodwa-ke njengoba liyambona-ke udokotela uNyashanu uthi hashi lokhu ayisilo qiniso, yilo daba olusegudwini okwamanje.
Rekaitizwe Dr. Mavaza, mataura nyaya yekuti kune mahofisi anobatsira Department of Social Welfare. Tinoona vakawanda vari kutaura kuti mari dzakavimbiswa dziyena nhasi havana kutombodziona. Vamwe chaivo vekuma small to medium enterprise vane mabhizinesi madiki takatoona nezuro chaivo vamwe vachitaura kuti havasati vatonzwa mari idzo dzichatanga kupiwa, vamwe vachiti vakatanga kutodziona kuti dzava kupiwa vanhu svondora pera. Mungati here zvinhu zviri kufamba sezvakarongeka kana vanhu vachisvika nguva ino kubva patanga dambudziko iri vasina chavari kuwana?
Dambudziko riripo nderekuti chinhu chatanga kuitika kekutanga munyika, hazvina kugara zvichiitwa. Saka zvinosvika pazvinopotseka, pazvinonetsa kuti zvifambe zvakati twasa twasa, asi hazvireve kuti hazvisi kuitika. Ehe, pane kuronoka kwakaitika nekuronotswa kwakaitika, asi iko zvine zvaakufamba, mari yava kubuda, vanhu vakapiwa mari dzava kupiwa mari. Rimwe dambudziko riripo, baba Jonga, nderekuti vanhu havana kutaura, havasi taura chokwadi. vari kubvunza kana vanga une business rangari chishanda vanga uchibhadhara mutero here tione kuti waibhadhara mutero hurumende yekubatsira zvino vanhu nekuti vanga vasingabhadhari mutero vari kutya kuti vakanoregesa vakuti chibhadharai mutero saka vakuwanda vongopopota vari seri kwavanongokonzera mhirizhonga asi vasina kutarisa kuti chii chiri kukonzera kuti vanhu vasawane mari dzavo mari dziri kupiwa kumabhizinesi madiki kana achangokura asi bhizinesi rinova renge riri rakaregeswa richidzoserawo mutero kuhurumende kuti hurumende ifangishenye kuti hurumende ishande inoshanda nemutero uyu zvino kutora mari dzemitero kwataiita kwaitwa nehurumende kwanga kusina kunyatsoti tsikiti nekuti vanga vasinganyatsotora mari dzose kuvazhinji ende vamwe vanhu vaingoti hatisevenzi hatina bhizinesi yatiri kuita asi kana ukaita kabasa kapi kawaita unofanirwa kudzora mari yemutero sekutarwa kwayakaitwa nehurumende ndokusaka mari yakanonoka kupiwa vanhu because vaitarisa vari pamitero first but zvakazoongororwa kuti vamwe vacho havana mbobvira vaziva kuti mitero inodzoserwa sei asi nenda kwedambudziko ratiwira taakungopa munhu wese kana angoratidza kuti aiva nebhizinesi raaita tomupa mari yekumutsa bhizinesi rake kuti vanhu vadzokere zvakare pavakanga vari pekutanga saka hakuna chatichanetsa iko zvino izvi chakangonetsa ndechekuti matangiro ainetsa nekuti yave iri nzira yeparuvanda hapana aiona kuti inofamba nepati iko zvino taakuona mutsara kuti vakachitwasa ndo hataakutedzera saka taakunyatsoona kuti zvinhu zvakufamba zvakanaka uyezve hazvina kukosha kuti hazvina kunaka kuti kungodira mvura nekungodira jecha pane moto unenge waona kubvira kuti ubatsire vanhu hurumende hakuna hurumende yakaiswa musimba kuti iuraye vanhu vayo hurumende ine chibiso chekuti vanhu vaponi vararame kana icho chirwere checovid ichi hurumende da kunyatsoedza kuti iratidza kuti tinokudai tinokubatsirai kuitira mangwana munazvo tine hurumende nekuti its the duty of the government to help these people. It is the duty of the government. It's people have the right to be helped by their government. And the government must help them. But it cannot just go and help. It must follow a procedure. And who does the procedure? The government comes up with its own procedures. Now, coming to one point which I want to answer, Dr. Nyashan. Nyashan, the problem is very clear here. When who gives you a guideline, you follow the guidelines. And what we are saying is we are not governed by who, but we are guided by who. So World Health Organization gave guidelines. And when we came up with our guidelines of how to curb COVID, we consulted who and said, these things we are going to put to our people, do you think they make public health sense? And they said, yes. So it has been approved by the United Nations hand of arm of health, which is World Health Organization. So we cannot stand there on our individual capacities and then criticize who the guidelines of who. We are following the guidelines of the World Health Organization. And in these guidelines, that's where these things come. But let me be quick to say, people are confusing these curfews and these restrictions with the 31st July demonstration. This has nothing to do with demonstrations. We are not even thinking about demonstrations because those demonstrations will never be there. We are thinking about the health of the people because ZANU VANU, VANU is ZANU, Twitter is ZANU, 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 we have to do the best for the people. And above all, ZANU, ZANU, it's not a favor. If they are right, people have to be helped. Kana kuna asiri kubatsirwa, there's always kuti enda pa nearest police station. Vanokubatsira kuenda kune vanhu ve COVID committee and assist you. Yes, kune vazhinji vadarikwa nerubatsiro urwu. Endai munorutsvaga rubatsiro rwuriripo. Asi mumwe chete akashaya, hazvina kuti vanhu vese vanyimwa ba. And musafe nenzara muri mudzimba, muchitya kunotokuenda kupolice station kunopiwa. Haisi political thing. Hauna kuziva nekadhi remusangano kana kunzi nechi. Kunongodiwa chitupa chako nekuti unogara kupi odya chikafu zviri kuitika.
Thank you so much. Dzoka kuna Dr. Nyashanu. Dr. Nyashanu, vazhinji vari kuZimbabwe vari kuti vari kunze hanzi munonyanya kuda kupa maidea ekuti nyika yofambiswa sei muchiisa pfungwa dzenyu musingaoni zviri kuitika on the ground. Nekuti varipo paground ndo vanenge vachiona kuti zviri kuitwa zvinoirirana here nezvavari kutarisira kana nezviri kuitika munyika imomo kwete kuti zvatichiona kuno kuamerica ndoda kuvati dai raita izvozvo munoti
hongu inini ndinozviona semumwe wevanhu vekuZimbabwe ndingada kutaura ndichiti inini basa randinoita ndinoita iya tinoti research ndinodzidzisa paNottingham Trent University asi tine maresearch atinoita nemalow and middle income countries ndinoshanda nemahealth systems kwatiri kuita maresearch makuru kunosanganisa kunana Uganda kunana Kenya kunana South Africa kunana Africa imomo ndinoziva mafambiro anoita utano hwemuZimbabwe chandinoda kutanga kutaura ndechekuti muZimbabwe hurumende yatiinayo haisi kunyasa kutomboziva kuti pane difference here yehurumende nekuve pati ndo chekutanga ichocho uyezve hurumende yatiinayo ine huori hwakashata hwekuti haizivi kuti kwatinoisa mari ndekupi chechitatu ndepekuti hurumende yatiinayo inonyepa zvakaipa kana ndichiti kunyepa zvakafanana nekutaura kuti iye zvino ichitaura ichiti inopa vanhu mari isu tichiziva kuti izvozvi ndikatora foni ndikafonera chero hama yangu yandangoti ndifonere izvozvi zvinhu zviri kutaurwa na Dr. Simba Mavaza hachisi chokwadi ichocho ndo kunyepa kunoita ZANU-PF ikoko kwekuti inokutaura kuti wadya sadza 2 minutes ago iwe uine nzara zvinhu zvavatodya vatoguta iwe ndo kana taane vanhu vanenge vachizviti hurumende vachitero zvinhu zvinoita kuti nyika isamboenderera mberi iye zvino tinotaura zvekuti kwanzi vanhu ngavarege kubhadhara rendi hurumende yezimbabwe ine imba here yayakavaka yairi kuudza vanhu kuti musabhadhara rendi muri imomo yesi kuti vanhu vasabhadhara rendi chinhu chakanaka asi hurumende haigumiri ipapo inopa vanhu vaya vaya vari mudzimba imomo mari yekuti vakwanise kupa varidzi vedzimba idzodzo mari ZANU-PF inotaura kuti aiwa enda kana mustoro dai zvaigona inda unotora udye saka ikono pfungwa dzakadero hadzitindisi kure kwanzi hurumende yataura kuti isai chingwa pa2 cents kuuya ari kunotenga gorosi richiita 20 cents munomupa chinyi ndokutonga kwekudzi munhu vanenge vachitadza ende ndo zviri kuuraya vanhu iye zvino mukorona nekuti hatina gwaro ratiri kutevedzera rinotibatsira isusu senge hurumende iye zvino vamavazi vangu vachinditaura kuti kwanzi takazonobvunza kuun kuti zvataita zvakanaka here hakuna in public health where a country go and test its policy against the United Nations, the World Health Organization. World Health Organization inopa direction. Inini mune mascientists enyu anoziva information iri imomo mucountry. Ndivo vanozotaura kuti isusu tedu pakadai, taakudai, taakudai. Iyo it's wide.
Thank you so much, Dr. Nyashana.
Ndine one chandoda kuzotaura vagandi.
Ndaida kuti ndikuzivise kuti tajoinwa na vadheva mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu tavakoka kuchirongwa kuti gozotaura zvakare pamusoro pekuiswa kwemutemo we6 p.m. to 6 a.m. wekefyu nekuzosungwawo kuitwa vanhu kuzimbabwe ndangoti muzive taura henyu Dr. Nyashano asi vamavhinga vavepo regai ndikudzose regande wamuri kuchemera regai ndimudzose
hongu saka ndichienda mberi ndichidero iye zvino tine vanhu vanorota munoziva kunonzi kutyora kodzero dzevanhu kupfigira vanhu mumba vasina chekudya ndo zviri kuitiwa nehurumende yedu izvozvo nekuti tinoziva kuti vanhu muzimbabwe yezvino havana kana fudhu vanhu vemuzimbabwe zvinhu zvavanoshanda mustreet vachitengesa mavegetables ndo zvavanodya usiku hwacho ihwohwo iye zvino vakunzi endai munogara mumba hapana kana rescue package iri kupa kuvakaremara vanotaura kuti zvatataura ndo zviri kuitika ende nyaya yenhema isina umbowo ndo yakashata kuhurumende yedu yatiinayo iye zvino tiri kuona kuti vanhu vari kutambura ndiani ari kubatsira kuti vana vasina kana chekudya pazvikoro kana kuti kudzimba dzavo vanononyoresa kuti kuwelfare inonotaurwa vanonzi endai netsamba iyi munopinda mahara ndo zvinhu zvatiri kuona muZANU-PF chatiinacho isusu hatina utungamiri ndo saka health system yedu ichidonha kudai
uyezve hatina hatizive kodzero dzevanhu iye zvino vanotaura kuti kwanzi tiri kupa vaya vaisibhadhara mari iobligation yegovernment yekuti chero munhu asina kumbobhadhara mari kubva paakazvarwa apiwe mari yekubatsirwa negovernment kana paane dambudziko rakadai iye zvino munoda kuti vana vabhadhare vanhu vabhadhare mataxes vanobhadhara kupi vana nababa 98% of the population havashandi vanenge vakatarisana kudai zano pf inoda mariko
dokutanyashano regai tingopa tinzwe kuna vamavhinga kuti vanopindawo nepi tisati taenda kuna dokta mavhaza vamavhinga manzwa nyaya yanga ichitaurwa nadokta nyashano nyaya iri kukurukurwa ndiyo nyaya yekuti lockdown yakaitwa iyi vamwe vari kuti iri kutyora kodzero dzevanhu asi dr mavhaza vari kuti aiwa mutemo chaiwo unotozivikanwa nepasi rose world health organization inoutambira taurai tinzwe vamavhinga
muri kundinzwa zvakanaka here muri kundinzwa here zviro kwazvo kuti hurumende yezimbabwe ine pairi kuposta iri kutamba makasa kutamba njuga neupenyu hwevanhu nekuti bumbiro remutemo renyika riri pachena panyaya yekodzero dr nyashano vareva chaizvo nemonemo pavataura kuti hurumende ine kodzero yekuti dzimwe nguva ichapudze kodzero kuitira kubatsira kugadzisa zvinhu zvakaita sedenda rinenge ririko asi mitemo iyoyo inofanira kunge yakajeka ichizivikanwa yakananga chinangwa chekudzivirira denda ipo zvino tiri kuona kuti nyaya yedenda recovid-19 yava nyaya yekuita sokuti ndiyo yava kuhwanwa nayo kuti hurumende iwane mukara wekumbunyikidza vanhu iko zvino hapana chinangwa chizere chekuti nemhaka yei kuti dzikuve nemutemo wekefyu wekuti kubva na6 mangwanani vanhu vange vakavharirwa zvinoreva here kuti denda iri rinongopararira manheru chete nochekutanga chepiri hurumende kana ichitora matanho ngaitore matanho ichizivawo kuti zvatavharira vanhu vanodyei mutemo unofanira kuti kodzero dzevanhu dzekuwana chikafu chakaringana dzekuwana mvura yakakwana yakaringana ndeapi matanho atorwa nehurumende ekunyamura mhomho yezimbabwe hapana kana anongori manyepu kana tikada kuti taure choko sezvazviri nekuti gurukota nezvemari vakabva taura kuti aiwa tine kuherekedza kwatikaenda pamusorosoro wekuti tigona kuti tepa vanhu mubatsiro asi hapana chakabuda kunongova kutaura chete ndodambudziko guru remuzimbabwe rekuti mhomho haina chivimbo chekuti hurumende inorevesa pakuti iyamure vanhu kana kuti pakuti igadzire nyaya dzedenda zvoreva kuti zvinokurudzira kuti vanhu vashaye hanya yekuremekedza mitemo iya nekuti vanenge vachiona kuti aiwa uku kunongova kudzvinyirirwa hatina cheuviri chatinowana hatikwanisi kurarama hatina hurumende iri kuti cheukawo sehurumende yedu dzimwe nyika seyatakavakidzana nayo kuita mhembe yesouth africa dzinobatsira vanhu vadzo dzoti vanhu vanhu uyai mufore mupuwe mari uyai mufore mupuwe chakati chakadeno chakadeno vanhu vanoziva kuti izvi zvine chimiro ngatiitei tichiziva kuti hurumende yedu iri kutirangarira kuzimbabwe hakuna zvachose basa ndiro rekuti vakuru vakuru vari kuratidza kupachena kuti makoronyera vari kumora mari dzecovid-19 havasi kutenga mishonga yakafanira iko zvino gurukota rezveutano vakamiswa basa nenyaya iyoyi yekuti pane kakusatarukana panyaya dzemari kakaitika zvoreva kuti ndo zviri kutambudza vana vezimbabwe izvozvo kuti ko mari iri kuenda kupi iri kudyiwa nevane mikana vazhinji vachitambura idambudziko guru kwazvo
Gonga muripo here?
Yes sir, can you go ahead?
Mofu muri kundinzwa?
Yeah, ndiri kunzwa mofu.
Ngatipindire varidzi vetironga vanenge varasika vanenge vaenda isingatitauri. Ini ndiri kuti vamavhinga mataura zvakanaka panyaya yekuti hurumende ine juti yekubatsira vanhu vari. Ende vanhu vane kodzero yekubatsirwa asi patiri kuratika zvepekuti muri kusanganisa nyaya yeurwere uyu nenyaya yeukoronyera ukoronyera hatisi kuti hakuna hatisi kuti huriko tiri kuti isusu hauna chekuita nechirwere ichi ende mataura mega shoko rakanaka kuti gurukota rezveutano rakamiswa basa nenyaya yekuti riri kufungidzirwa kunzi rakashandisa mari zvisina zvisiri pamutemo ndozvakanaka ka kana hurumende yaona kuti munhu aita zvakaipa inomisa basa ndozvainoita ndozvinoita zanupf inomisa vanhu basa vanenge vaba aiva chengeti, ai chengete mbavha, ihurumende yakanaka. Saka ndikuti mukatarisa munoona kuti kechu aiswa namutsanangura earlier on haasi kuisirwa vanhu vose jekerere ari kuisirwa vanhu vabvumidzwa kushanda masikati kuti vakasike kuenda kumba vakozodzokora nguva yakafanira kuti vasave vasate mhomho pakutsvaga mabhazi vaende nenguva dzakafanira kuti vanhu vasamanikidza nemabhazi vakabata nezvirwere mubhazi nekumabasa kwazvona ikoko kwavanzi vaende saka kechu haisi political. It's entirely a fight against COVID. Marwisiro arikuitwa COVID akasiyana nekuti chirwere chekutanga hatitozivawo kuchinoriswa sei. Hakuna mushonga unorapa COVID watovabuda. KuEngland vari kuti kune vaanotswadi ungangobuda by next week from Oxford. Russia iri kuti unyawo yatsvagawo. America iri kuti vari kutsvagawo. Hakuna achauya nemushonga. Saka mushonga wekurapa vanhu hakuna. Saka mari inotenga zvekudzivirira chirwere ichochicho. Saka tinoti tinyatsoongorora kuti hurumende haisipo kuuraya vanhu vayo iri kuvaponesa. Apangoitawo munyama wekuti paita nyaya mbiri, paita chirwere, pakaitawo nhunzva tunzva naradada dzinoda kumukira hurumende musatsetu wani. Dzabva dzasanganisa nechirwere, kwoita kunge zvinonzi vanhu vari kurambidzwa kumukira hurumende, vanhu vari kuratidzirai kana kuda kuratidzira. Kana kuda kuratidzira hurumende mirirai musi wemaelections. But for now, ngatimborwisa chirwere ichi chinonzi COVID.
Maita zvakanaka, Dr. Mabasa, mapinza nyaya iyoyo yemusi wa31 July ndeimwe nyaya yatinoda kuti tinzwe kuna vamavhinga kuti vanoona sei kusungwa kwakaitwa vaJacob Ngarivhume pamwe chete nemutoro wenhaupe wechimono vachipomerwa nyaya yekuda kupidigura hurumende yekupesvedzera vanhu kuti vapidigure hurumende uye kuratidzira kwakuchiitwa musi wa31 July. Munoti vamavhinga?
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yezimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai etwitter kuti ngatitaridzire murunyararo? Zvinhu zvinosungisa izvozvo. Tanga tichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuitwa vaJacob Ngarivhume navahope wechimono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo. Kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya. Inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine kachuriki. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Gumbiro remutemo renyika yezimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagusikani nehurumende yezimbabwe. Hakuna kuti hazi kumukira hurumende kana kuti mhirizhonga. Hapana pakakurudzirwa mhirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende. Kana hurumende ichida chaizvozvo kuti kuve kusave neuori nemhaka yei iri kuda kuti ivhare miromo yavaNgarivhume navachimono vari kutaura kuti hatidi uori munyika. Uori ndohwauraya nyika. Vanhu vanofanira kuti vataure, vane kodzero izere kupera kwemwedzi uno. Kana vachida kutaridzira vanhu ngavataridzire nekuti ikodzero yavo. Zvatingatotaura zvingataurwa nehurumende ndezvekuti zvese izvi ngazviitwe mukuremekedza ganhuro dzekutaura kuti vanhu ngavagare vakataramuka, vanhu ngavapota vachigeza maoko avo nguva nenguva, vanhu ngavapfeke zvekudzivirira kumeso nezvimwe zvakadaro. Asi kodzero ngadziremekedzwe, vanhu ngavataridzire vachinyunyuta kana vachinge vachiona kuti uori hwauraya nyika.
Dr. Mabasa.
Right, ndati tinzwisisa chinhu chimwe chete. Hope wechimono mutori wenhau, asi mutori wenhau akaita ine vatingati apolitical activist. He has become a political activist. Nyaya yaasungirwa haisi yekutora nhau, haisi yekutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaaba zvakati. Inyaya yekukurudzira vanhu kuti handei tinopinda mumugwagwa tigoratidzira nemusi wa31 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo. Nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanotyora
mutemo. Hakusi kutyora mutemo. Hakusi kutyora mutemo.
Hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifaniri kuungana kupfuura vanhu 50. Kana mukangoungana kupfuura 50 vanhu vatyora mutemo, wega muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo. Nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifaniri kuungana takapfuura 50. Ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrata. Saka mutemo hauna kuisira kuvhara demonstration, wakaisira kuvhara chirwere. Demonstration yakazouya mukati memutemo kwazvo pakaitwa humbimbi ndoga unaradada ununza tunza wakaitwa na wangari vume ne wame wawo kete kote waro wairi wame na umu nyama wafungu waro wairi waka wanda zikwata wana jofu kala waruguna izira kutenda imu kwako isiri kuti po zonyanya kuchasiku msase duwani mariuta kamwe musi chiruwele cha under control why today, why tomorrow, why msase duwani why not wait kuchiruwele cha pera let's be responsible you are human rights activists you need these people alive kutuwa kere your program they cannot follow when they are sick or when they are dead saka siya iwan watenga wapona watenga wapone suka mchiruwele cha COVID saka this kusunga kwa wano kwa wano mewairawa bangu suma zipantemo waka sungwa ni mapurisa waka inisuka kumakuma kupoli station waka tukisera kuzimba zao kutuwa no secha muzimba na aswa ina mudari nyayari kwende la meri mangwana kutuwa ango chawa na mamsoro kukuti wanga piwe lecheba tijo ni doa tuengwa wajika kunze
Kuwa mpepetuwe na wa isi mwoswa. Vanweza mpf wale kunyepa. Mapurisa akapaza imba ya wachimono. Vasina mapepa akafanira wakavuta. Wachimono wakasungwa wakushunguzwa. Nasu weta atara mshokis. Tino ziva pachena. Kutiko zino. Vanweza mpf watikireza mpf. Wale kunyora tamba ze kuti mpua tetu wani oyo. Tuka kutarizra nye zema sancheni. Tuna kuchipembele ni shakati shakati ya urumedi Nuchibumi zuwa Saka mwute mwubi uwe uwezi kata uchika mwute mwungo zuwa Pila MDC chechi Zuwa zuwiti kaya zuwa
Mwendo mwendo Kwa sara mamine simaviri chete Kristi pindatizu
Ye chonga Asi kubege tiza Mwono kutia petanjanu Ute lolo chungoba Solu chisa kakulu Mnumu sana
Mama vada
Kala, Chris alisku mungu waba Asini kuti nini Wama zinga Akuna demonstration ya kabumi Kwa msa 31 Weza hile ema sanctions Or hile against the American interference Akuna chaka kabumi kwa msa 31 There will be no demonstration at all Saka akuna mtema waka saba Tiwe ZANPF kana kutuwe MDC Munuwe saru kumbira akira mizu wawo Wasi bumizu waka na kushita Wa bumizu Apa msa 31 Wasi tango batongo kumbira Wakatongo tanga ne pungo ronga, wazo kumira pa apakati, urumende kati aiwa, kumbira emwe musi, apayangwa zati ingu wa yeti uwele, wano wano vizyo wana viziraka, ne majira wada, itaye majira adyojina, asire meke zai utano ewanu. Musawe saa jewanu chiruwele, ne buda kwe politics.
Doktor.
Kwa political statement, kweze kuti human rights statement. This is
Doktor Mavanzu, ndaka bota urana wangari vumeini wa chitanga kuronga neshe urungwa huo kura tizira. Wakata ura kuti waende sa tamba, kumapurisa, wachua zivisa, ya wari kuti na nasa wasata wanzwa minduro. Singati yere wangu wachuronga wasina kuzivisa mapurisa.
Saba, nagushika kumapurisa wana kuyo wana mbisaka wasina kuwa na minduro. Na yanga ya kashika ya
kawa
kwa Mapurisa anopindura ukoona pasina mhindiro samba nakusvika.
Mosa yavari kupomerwa, mosa yavari kupomerwa.
Rengaidi taura yenyu amavinga taura yenyu amavinga ndi
voice kuti iri kupomerwa ngari bume na chingono. Haisi yezitora na mavaza. Vari kutaura kunzi, vari kuronga mirizhonga anova manyepo. Mosa yavari kupomerwa ndeye kunzi vari kuronga mirizhonga achisi chokwadi kutaridzira murunyararo haisi mosa.
Ndoba mungu rafika baba. Tarisa ya hashtag ya wangari vume. Mutani ya hashtag ya upuwe chumono. Ili kuti ZANU PF must go 31 July. Mwari kuisa
mwari
kuisa mwafungwa zewanu. Kuti sinofuwa baku ibisa. Kwenye kumbo ibisa chote ka nechisu inga. Saka
kana kana roo chisu inga ichese ZANU PF must go.
Ya, badi mjasu nga roka na mchinge na
hata. Haa, mjizu ozo. Hakuna mjizu ya kandaro.
Ya,
mjizu ya kandaro. Ya, mjizu ya kandaro.
Kana mjizu ya kandaro. Kana mjizu ya kandaro. 2023. to vota. That's the constitutional way you could use our mandate. Can I put up this
in a constitutional way? You could use the Pacena.
Mama vaza daida kuti mbokomukana kuna Dr. Nyashano kuti vanoti nenyaya mukutaura Dr. Nyashano 30 seconds nokuti ndiri kuona Chris akuda kutovhara chirongwa chake
chandiri kuona ichi kai zviri kutaurwa na vamavhaza ka mofu zvamuri kutaura ka ndo zvinoratidza hundindinoga hwezano PF nemawedza anoshandiswa yekuti nharadada mumwe munhu wako unomutsive iko kuti nharadada language chete ndiyo inokutaridza kuti no zano PF haina vanhu ethat uyezve sekutaurwa kwaitwa navamazinga vanotaura nhema zvinhu zvatinoona paground hazvisizvo zvakanyorwa mumagwaro hazvisizvo zviri kuitika kune mhuri dzezimbabwe iye zvino chisina kusiyana Smith 1970s nezano PF anda Munangagwa square takazviona zvinhu zvake zviri kuitwa izvi zvakati zvimwe zvacho zvaakutodarika zvaiitwa naSmith it's pathetic kuona hurumende yenyu yakuenzaniswa nehurumende yecolonial system unenge wakutoona kuti hazvichabatsira saka takazvisunungura kuti dzosereka tinozvisungirira kwamakatisunungura tizozvisunungura isu hakuzi kusununguka kao.
Thank you so much, Dr. Nyashano. Let's give the final word for Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, can you wrap up your presentation?
Zimbabwe must get serious about respecting people's rights and the rule of law. It must not use the law to harass and persecute activists, anti-corruption activists, and people who speak out, because these are constitutional rights in the Constitution of Zimbabwe. We need to respect our own constitution if the global community is to take us seriously. The world is watching Zimbabwe and is watching these clowns, people clowning about people's rights. We need to get serious. We will not get anywhere. S.B. Moyo, the Foreign Affairs Minister, will not get anywhere in re-engagement if he continues on this path of reckless disregard for the fundamental rights of Zimbabweans.
Thank you so much. Dr. Mavaza, can you wrap up your presentation?
I cannot hear anybody. Can you hear me?
Yeah.
Yes. Can you wrap can you up me? Your presentation? Dr. Nyashano, can you tell him? Can you pass the message, baby?
Can you wrap up your conclusion, please?
Yes, go ahead.
I think he is...
I will wrap up mine.
Okay, just 30 seconds. Can you go ahead?
Yes. I think...
Ndofunga paita dambudziko rebati zvisinei nguva dzacho dzinenge dzabadzangodyana. Chris Tava, tasvika kumagumo echirongwa chedu sematarisiro andiri kuita maminutes edu, pasara 30 seconds dzokuti unge uchioneka vateereri. Vadzoka vamavhazi, hamena kuti vari kutinzwa here vamavhazi? 30 seconds.
Ndiri kukunzwai, ndari vakungoti pakupedzisira vamadzinga navanyashanu. Vanhu vari kuratidza kuti varuisa dande nenyika, vanhu vari kupfuurira vanhu kuti tinogona kubvisa hurumende kuna 31. Vanhu vari kupiwa tariro yenhema, hurumende inobviswa nesarudzo kwete nekuratidzira. Kuratidzira kuti hamudi corruption kunobvumirwa, asi ngatiitei tiri muutano hwakanaka, kwete kuzadza vanhu utano nekunyepera kuti tikutarisa kodzero dzevanhu isu tichivapfuurira. Ngatibatanei senyika, chirwere chinouraya veduwe. Mubasa rangu ndaona zvakawanda nechirwere ichi. Ngatitore serious, kwete kuda kungomhanya narrative yepolitics. Ngatigoita izvo zvekuona chirwere chakurirwa here, nyika yagara zvakanaka.
Thank you so much. One hour gejye Christopher. Ini zvakandemiri ndave kuoneka ndiri kunoko ndichitenda vadare vedu vatanga tiinavo Dr. Matthew Nyashano anodzidzisa zveutano pa Nottingham Trent University kuBritain, pamwe chete na Dr. Simba Mavaza vanovenengwe zano PF vari kuBritain kwakare, totiwo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari gweta vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhova Mavinga, pamwe chete navo Dr. Vusumudzi Swanda vangopindawo muchirongwa nguva diki diki takatadza kunge tichinzwa zvavanga vachitaura. Tinokutendai morara zvakanaka, Chris.
Thank you so much. Good night, Zimbabwe, until we meet the same time. Same frequencies. My name is Chris Gandhi. Good.